Nau ze Studio 7 muchidimbu ziminet zichibva kumuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinezviri munhau dzedu dzanhasi na 7 PM. Vatungamiri vemapato ari muhurumende voita musangano nemutungamiri wenyika pamusoro pedano regurukota rezvemitemo vaPatrick Chinamasa rekuenda kumatare kunokumbira kusandura zuva resarudzo mapato AMDC asina kuwirirana nezanupf. Sangano reZimbabwe Democracy Institute roisa pfungwa dzaro pachirongwa chekunyoresa kuti vanhu vavote. Vaongorori vesarudzo veAfrican Union vopinda munyika kuzoona mafambiro ari kuita zvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni Blessing Zulu nemumwe wangu Jonga Kandemiri. Vateereri, musakanganwe chirongwa cheLive Talk na8:30 PM apo tichazeya nhaurirano dzemushandira pamwe musarudzo dzemapato anopikisa ZANU PF.